I think it's tinotambirika nenyaya kuti zvizhinji zvavakutaura mugwaro rawo iri zvinhu zvatinogona kunge tichidhila nazvo. Hazvizinhu zvingatidyire mari yakawanda kuti tinge tichizviita mareforms andiri kudikanwa acho. Mareforms anongoda kutsigirwa nemakey stakeholders ese, especially political support, political will, political commitment. Saka maonero angu inini zvinhu zvavakutaura zvinhu zvagara zvatinoziva zvatinogona kunge tichigadzirisa senyika.
Vari kukomekedzawo kuti pange pachipiwa mukana wekukura kumakambani akazvimirira kana yatingati private sector. Mungaona here zvichiita izvozvo kuti private sector inge ichipiwa mukana wekukura yoga?
I think private sector kuti ipiwe mukana wekukura hunge ta reforma doing business environment. Of course already sezvingazikana nevanhu vakawanda office president necabinet iri kuunza mareforms. But chakakosha ndechekuti tiexpedite process iyoyo yekudhila nezvimhingamupinyi zvekuita kuti vemabhizimusi vasade kuwandudza mabhizinesi avo, kana kuti even maforeign investors anga asingadi kuuya kuZimbabwe. Nyaya yehigh cost of doing business I think inyaya hombe hombe, nenyaya yekuti infrastructure yedu haina kunyatsa kumira zvakanaka, nenyaya yekuti miripo yekukwereta mari yakakura zvakanyanyisa. Saka I think mareforms, structural reforms anofanira kunge achiitwa kuitira kuti ticreate environment yekuti vemabhizimusi wavandudzike.
Vane kurudziro dzakati kuti dzinosanganisirawo kuti pange pachidimurwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende. Zvinhu zvingatambirika here nehurumende izvi?
Handifungi kuti zvinotambirika nehurumende even nevashandi. Chekutangisisa gore ratatarisa naro rinouya iri gore remaelections. And civil servants, they are a key constituents yekuti hurumende haidi kuonekwa ichivashatirisa nekudimbura mari dzavo. Saka handioni zvichigamuchirika izvozvi nemaelections atarisana nawo gore rinouya.